Maitenyu vakandemiri gore rino ranga rine zvakawanda nezvakanaka zvimwe zvinosiyika maererano nemutemo. Isu sebato kana kuti organization inoshanda zvikurusa nemadzimai tine zvataitarisirawo zvina zvinozadziviswa but tiri kutarisirawo kuti mugore ratakupinda muna 2023 zvichagadziswa zvizere ndepanenzaniso. Gore rino chitanga ndofanira kuona nyaya yemarriages yedu yakabva yaita marriages act kune zvatati kutarisira zvakawanda mumutemo imomo zvina zvinobudirira zvimwe zvakabudirira but tichitarisa nyaya yemarriages act yedu mitemo yese wanano muzimbabwe yaakuwanikwa mumutemo one izvo zvinova zviri very progressive munyika yezimbabwe. Tichitarisawo zvakare makore kana kuti zvechild marriage zvabva zvadzimwa nenyaya yemutemo iyoyo nekuti mutemo wedu waakuti hapana mwana ari pasi makore 18 anogonesa kupinda muwanano saka zvinhu zvatinofarira chaizvo zvakabva pamutemo iyoyo but panewo mamwe matambudziko ari kuuyo nemutemo iyoyo ndofunga makaona kune mapepa akawanda akanyorwa nemaorganization akawanda atiri kutarisirawo pamwe zvichazogadziriswa panyaya yemarriages act yatanayo. Totarisawo zvakare domestic violence act yakandomiri takabva kupedza 16 days of activism. Tarisiro yedu ndeyekuti mutemo wezimbabwe tichitori nawo mitemo yemhosva inoenderana nevanhu vanopara mumiri dzonga mudzimba iriko zvakare. Chatiri kutarisira ndechekuti mutemo uyu uzadzikiswe vanhu vari kupara mhosva idzodzodzo nekuitana nemhirizhonga vapihwe mitongo yakati simbei kuti vasadzokorodze kupara mhosva dzakafanana nedzemhirizhonga yemudzimba nekuti vakawanda vanhu vari kutorasikirwa neupenyu nekuda kwemhirizhonga idzodzo.
Ko kune zvemitemo zvakabatawo zvakadi madzimai
mukatarisa muparliament medu pasishen yakabva kupera pane mitemo miri but pane dzimwewo zvakare ndotarisa neye labour amendment bill iri kutitarisira kuti uye ndofunga mugore ra2023 ine zvakanaka zviri progressive zviri kuitwa nyanyei zvakabatsira zvinobatsira madzimai ndokutanaenzera nenganisa panyaya yematernity leave mukatarisa mutemo uyu uri kuedza kuvandudza nyaya yematernity leave kune vanhu vachienda kumadzimai anoenda kubasa kuti vakwanise kuwanawo mikana yakawanda yekuti vazvare vana vakawanda pasina limitation yanga iripo yekuti unogona kuti kana kuti vana vatatu kana kuti maternity leave yakaonekera after 2 years nezvimwe zvakadaro yese zvichida kuvandudzwa kuti madzimai akwanise kunyatsosununguka vana vavo vachiramba vachienda mberi nebasa uye vasingazoshayiswi mikana nenyaya yekuti munhu ane pamiri nekuti munoziva kuti vamwe vanhu havatodi kutotora munhu pabasa kana aine pamiri nekuti vanenge vaakutarisira obligation inozouya nekumubhadhara pamaternity leave. Saka labour amendment bill tirikuitarisirawo ndofunga mugore rekuuya iri kuti ichagadzirwa ichizotarisirwa pana issues yakadaro inotaura nezvakawanda asi inenge kutaura nezvakananga madzimai ende ndo hani yacho yandataurire labour amendment bill.
Tiri kuona kuti gore riri kuuya iri ra2023 nyika yatarisana nesarudzo tichionawo zvakare kuti madzimai ndo vakawanda vanopinda munyaya dzesarudzo kana kuparticipeta zvii zvamungataurawo.
Ndotarisirawo zvakare gore rinouya kuti maelections edu ave akanaka akajeka kusina mhirizhonga nezvimwe zvakadaro nekuti madzimai vanhu vanovhiringidzwa chaizvo nemhirizhonga dzinoitika panguva yemaelections ende isusu seorganization yedu tinechingotaiwa zvinhu ngazvipambe mune zvakanaka mugwaro vakanaka pasina anozorasikirwa neupenyu hwake nezvimwe zvakadaro panguva inoelection vanhu vase vakwanise kuita kodzero dzavo kuisisaza kodzero dzavo dzekuvhota pasina zvimhingamupini zvinopinda ipapo. Totarisirawo zvakare PV amendment bill vajonga ndofunga makaona kuti yakapostpona kupera kwegorei saka takamirirawo ibvodzo yakanzi 30 days. Itarisiro yedu kuti tichaonawo mutemo unoita kuti maorganization mazhinji emuno muzimbabwe akwanise kushanda zvakanaka sezvavanga vari kuita zviri pamutemo but vachishandawo zvakanaka nenyaya yekukonzera budiriro munharaunda dzatinoshanda dzakasiyana siyana.